Hey, Nomi, soro yeduye na uza nasi chishanu ndira 13 2017. Sangano re Human Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nemapazi ehurumende. Sangano revarairidzi vekumaruva rokurudzira nhengo dzaro kushanda zvishoma senzira yekunyunyuta kusabhadharwa kwenhengo dzaro mumabonasi egore rapera. Vanoshandisa nharembozha votambira nemufaro kumiswa kweurongwa hwekukwidza mari dzinobhadharirwa data. Vanotengesa mumigwagwa voramba kutambira kurudziro yekanzuro yeHarare kuti vasatengesere mumigwagwa. Muchirongo cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chikwata chemaWarriors icho chiri kutanga makwikwi eAfrica Cup of Nations nesvondo chichitatsurana neAlgeria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona.